States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 13 ndira 2024 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Dare rotarisirwa kupa mutongo waro panyaya yava Jobsikala nava Godfrey Stole nhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rosangana kutsvaga achatora chigaro chava Nelson Chamisa chekutungamira bato iri. Tichakupai zviri kubuda kumitambo yeAfrica Nations Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare ramagistrates nhasi riri kutarisirwa kutura mutongo waro panyaya yokupeshedzera mhirizhonga yakapomerwa vaimbove mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJobsikala navaGodfrey Stole vanomirira chitungwiza North mudare reparamende. Vaviri ava vakabatwa nemhosva yokupeshedzera mhirizhonga kuchitungwiza mushure mekupondwa kwenhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvare Mo Blessing Ali. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata rimwe gweta ravasikala vaFredi Masari Revu.
Are ndopa richange richipa mutongo maererano nenyaya yavasikala iyi. Saka magweta edu apawo zvavapa zvinofungidzirwa kuti zvinoita kuti mutongo wacho wavachapuwa ureruke. Vataura nyaya yekuti vasikala vagara mujeri kwenguva yakareba. Izvo zvinofanira kunge zvichitarisirwawo nedare risati rapa mutongo waro. Vakataurawo zvenye kuti vasikala munhu anga ari mutungamiri nokuda kwokuvharirwa kwanga vakaitwa vakaruza zvinhu zvakawanda, uyezve mhuri yavo haisina anoriitira kuburikidza nekuti vagara muusungwa kwenguva yakareba. Saka ndo zvavanga vachingotaura vachikurudzira kuti dare ripe mutongo wakati rerukei. Zvinova zvinoenderanawo nemimwe mitongo iri kupuhwa pamhosva dzakafanana neidzodzidzi. Saka mangwana dare ndipo parati richapa mutongo waro ramboveringawo zvataurwa nemagweta avo avasikala uyezve nevachuchisi. Saka dare rati mangwana na quarter past 2 ndopa richapa mutongo wacho.
Pane zvamunofunga kuti zvingatadzisa?
Isusu hatina zvatinofungidzira kuti zvingatadzise kuti vange vachibuda mangwana. Uyezve itarisiro yedu yekuti vange vachibuda mangwana. Ndichitaura ndakamirira mhuri ndinenge ndichitiwo kwenguva yakareba iyoyi nekuti mhuri yagara isina baba. Vanhu vanenge vachitarisirawo kuti mangwana vavasunungurwe. Semutauriri wavasikala ndiri kutiwo mutongo unenge wangobudawo iwawo ndo unenge uripo uchigashirwa nekuti dare rine inonzi nepachirungu discretion rekuisa mutongo warinoda. Hatingati tikuda mutongo wakati. Dare ndo rine simba rekuti rotanga raongorora zvinhu zvinenge zvataurwa rozosvikawo pa magumo ronoti roisa mutongo wakamira sei. Asi isusu semutauro wataita kubva pekutanga hatina kumbobvira tamboona sekunge panga pane nyaya kubva pekutanga kuti pane mhosva yakaparwa. Tichingori takamira neizvozvo saka zvinenge zvangoburiswa nedare tinongo zvikamushira tono kuti toendawo toenderera mberi sei kuti tikwanise kuwana zvinokwanisa kutibatsira kuenda mberi.
Rimwe gweta ravasikala vafredi masarirevhu vange vari parunhare muHarare nestudio 7. Dzimwe nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dziri kuita musangano nhasi wekuedza kutsvaga mutungamiri mutsva anenge akafanobata matomu. Izvi zvinotevera kusiya basa kwava Nelson Chamisa nemusi wechina zvondorapera. Asi mubato iri munonzi maita zinyekenyeke sezvo pave nezvikwata zvakawanda zviri kurwira utungamiri hwebato iri. Mukuziya nyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata vanqovizita mulilo nhengo yebato iri.
Tirangarire kuti musangano weTCC wakatanga iwo uriwo musangano waiva MDC Alliance, tikazoona kuti zvakanga zvakakodzera kuti tive nebranding itsva musi wa 21 January 2022 kukaitwa meeting ye MDC Alliance ne National Executive Committee. Meeting iyi yakazokumbira National Council kuti ibvume kuti MDC Alliance ichiva neruvara runonzi TCC.
Ndikubate muromo muchiri ipapo, ngatibatei zvakazotevera, tiri kunzwa mashoko akawanda wanda.
Zvakawanda zvakazoitika kubva ipapo zvinova zvakasvika pakuti vachamisa vakazoburitsa statement yavaiti iwo havachadi kana kuti havasina nezvekuita neTCC. Musangano wakabva wasara usina president nekuti vakabva vati iwo havachadi kuva nechekuita neTCC.
Saka yamuri kuti standing committee, misangano yayo iri kufamba sei, yakasarudzwa nani?
Musangano uyu wakava nezvawakaburitsa zvinosanganisa kuti wakarwadziwa chaizvo nekuti vachamisa vakanga vafunga kuti vakusiya upresident weTCC. Ukaburitsawo zvakare kuti sezvaigara zvichiitika makore apfuura kuti mutungamiri mukuru muparliament ndiye anobva ava iye mutungamiri wevanopikisa muparliament, zvichireva kuti maikore vakabva vanzi ndivo vave mutungamiri weTCC sezvo TCC iro bato rinopikisa muparliament.
Saka tichitaura kudai, akafanobata chigaro chemutungamiri webato ndiani?
Vese vangava vari muleadership yeMDC Alliance sekuelektwa kwavakaita muna May ya 2019 kugweru, vadzorerwa pamapositions avakanga vari kubva ipapo. Saka zvichireva kuti vangava vari maprovincial chairperson, vangava vari district chairperson, vangava vari maward chairperson, vangava vari branch chairperson, vadzorerwa pamaposition avo ende vari kutarisirwa kuti varambe vachiita mabasa ravo sekuita basa ravo kwavaita makore apfuura.
Vateereri vangangodewo kunzwisisa zviviri zvitatu nemusangano uriko nhasi.
Iyi meeting iyi ichazopedzisa zvimwe zvanga zvasara zvisina kupedziswa pameeting dzemusi wa24 nemusi wa28.
Vanqovizita mulilo nhengo yeTCC vange vari parunhare muJohannesburg naEvans Zininga weStudio 7. Hurumende yeZimbabwe yatumira nhumwa kuChina kusanganisira gurukota rezvemhando dzemoto vaEdgar Moyo. VaMoyo vari kufamba nechikwata cheZesa chinosanganisira sachigaro weZesa vaSidney Gata. VaGata vaudza vatori venhau kuti kushomeka kwemagetsi kuri kudzorera nyika kumashure. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi yezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, kuti tinzwewo maonero avo.
Panyaya yemagetsi zviri kunetsa muZimbabwe, ndiri kuona kuti minista weenergy vaEdgar Moyo nomukuru wezesa vaSidney Gata vamanya ku China kundokumbira kuti taita sei China ibatsire panyaya yemagetsi ndinova vanozviona kuti magetsi anangora achidzima zvinoreva kuti industry haisi kuita zvakanaka zvinoreva kuti ive vemudzimba chaivo chaivo havasi kufara nezvizvo saka kuinda kwavo kuChina kuratidza kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka
Dr. Mahembe kana makatarisa ukama kwagara huripo pakati peZimbabwe neChina munofunga kuti Zimbabwe ingabatsirwa pasina kurasikirwa nezvizhinji here
handitarisiri kuti China ingangobetsera mahara hakuna semahara kuikonomi tinowanzo kuti there is no free lunch saka hakuna zvemahara zvinotoreva kuti pane maminerals edu pane zvirimwa zvedu pane even makomo edu kana kuti imwe minda yedu ichangopuwawo China kuti tiwane magetsi chechitatu chendinoona kuti chakanyanya kuti koshe koshe ndechekuti Zimbabwe inofanira kusvika panguva yekuti ngatigadzirise kuti climate yeinvestment yamira zvakanaka so that hatiitinda zvokundokumbira mari kana kundobhega tinofanira kuti vanhu vanokwanisa kuuya vachiti tine mari dzedu todawo kuinvesta todawo kuti tisime mari munyika medu
asi Dr. Mahembe handizvo zvazvagara zvakaita here zvamuri kutaura izvi
iko zvine zvinoda kwekuti tagara tine political situation yekuti tinogara tichirwidzana tagara futi kune corruption yakakwira kuririsisa tagara futi kuti dzimwe nguva president vanoisa hama dzavo mukabhineti zvinoita kuti dzimwe nyika dzisatitora zvinoudzamu dzinongotirora sokuti hatisi serious uyezve dzinenge dzichiti we are a bad investment destination saka izvozvo ndozvoita kuti zvinhu zvitidhurire kana kuti zvitinetse kuwana shamwari dzinongouya dziita mainvestment ndopanofa kugadzirirwa ipapo
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeunderhill corporate solutions Dr. Eddie Mahembe vange vari parunhare kucape town south africa nestudio 7
Urombo kukuzivisa vateereri kuti kutanga musi wa12 kukadzi tinenge tisasati penyure chirongwa chedu chemangwanani
asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepenyurwa manheru kutanga nenguva dza7
panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition muririmi rwechirungu
musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nende vele zvinotanga na 7 manheru tichitepenyura zvakare zvirongwa izvi na 9 uye 11 manheru
tinotenda nerutsigiro rwenyu
makaterera ku Voice of America Studio 7 tichitepenyura tiri ku Washington DC yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
ndinoshamisika zvikuru kuna vanhu vezana kana pari pane dzimwe nyaya pavanenge vachifunziwa nova vachiti isu hatipindiri mune zvetriple c kwapapo mopindira muchiti hei chamisa wakadla mari akabva kuamerica hei wakadla mari akabva kuna hlm mapinzwa nani apa kwemuma 15 billion akaendepi kuakadliwa nawadla jena yekotiko yakaendepi moona nhasi kuti chamisa imbavha kwanai muvanhu vezanini
ndozviya zvakare hwana hosaya chipanga kunzi simba rehove riri mumvura kana munhu usina vatsigiri usakwera uchizvipembedza nenhema zvinotaugwa navava vana chavangu nevamwe vake vanomutevera vachiti hee chamisa wakabhuta masimba chamisa dee zvanga zviri zvechokwadi vanhu ndo vaifanira kutaura kuti haiwa tazowana munhu wogadzirisa chavangu totevera iye tosiya zvachamisa zvino vanhu vari kutevera chamisa chero deno akapoma bato risina zita tomutevera zvakangodero hatiteveri vana chavangu vanoshanda nezanup f vanoda kutidzorera mugango matiri kukangwa isu tiri kuzama kubuda mugango chavangu uri kutiva kutidzosera noutsotsi achishandisa zita rachamisa hatiteveri zvakapata kudaro
no ini ndine pane mwere ini ndichamira napresident chamisa kupati yavachafoma ndipo pachange ndiripo papo hatingatungamirirwi nemunhu anongosvika ongopamba zvezi zvake hatienda zvangu vateereri ndo zvandinoda kutaura chiri pasinzii
ndikumbira kubvunza kuti mundibvunzire kuveza nekuifa vanotira kubva mugorera 1980 chisvenu chavanoti vaitawo munyika chinooneka ngechipi hapana nguva yasmith yataidorarama yaitenge chitori nani marodzi avai kuti vari kugadzira acho aiwo aiwo marodzi vari kuripu yakagadzirwa kudhara production yaitwa nezanu p f so far ndeyetu kubva 1980 hapana dziko nguva vachingonetsa vachete vachingouraya vanhu vachingodaro but nyaya iripo ndeyekuti zvava kuita zvichapera iyo zvino chada kupindura kuti Chamisa wayasiya pati ndovakamboifoma pati yacho ndovakambomudza kuti afome pati here ende ndovakumudza kuti asiye ndovakambomudza kuti atange pati here zvichapira zvavari kuita nezanu p f unoita ini
vanhu vemuzimbabwe ndoda kuvadzidisa ndoda kutenda uyo anoti blessings akabvunza mubvunzo namutsamba mubvunzo wakakurisisa tine problemu yekuzatenda yekungoshora bese tidedze vinhu hamusi kubvunza ei kamubvunziro penyu but mubvunzo wakakurisa uyu wakakurisa mubvunzo wekuti waiinini mama akuchema wadarika afiwa but hatizi kumbotaura tongoti tidedze vinhu hamubvunzi moti vangazobvunza zvese zvese kuitasi kuti harisiro vane maminutes but mubvunzo wakakurisisa vaifanira futi kubvunza kuti koimi munozviziva sei nirikubatsiridzani pi but zvine maminutes uye zvine nguva saka toda kutenda ini handingoshori shori zvese venhu muri kugona but mune mutemo wenyu muri kubvunza chaizvo but vatinongoshora izvizvi hapana kana unombona anombotenda kuti tidedzere venhu makagona muzongomirira pavatadza kubvunza moshora haini
makadiko makadiko vashamarari studio 7 pano tanzwa nekutambudzika ndoda kuti vakomana panosha here kuti angatibvunzirewo mutsvangi tsvangi kuti kumashure uku chabangu pairi kura vanhu mamps etriple c aitaura iye kuti haanei nazvo zvetriple c nezvekubato ravo isusu zanu p f hatinei nazvo mutsvangi anenge achitaura akadhakwa here kana kuti anenge achitaura akaita sei kuti ngati kudhakwa kunotori kuri nani because munhu anenge anogona kunongedzera kuti kumba kwangu ndekuko kuti chiko chinotaura mutsvangi atadze kutaura zvaanenge aida kutaura ezvinoizvi aakuti iye Chamisa anofanirwa kusungwa akaba mari anei nazvo zvekupati yetriple c anei nazvo zvepati yetriple c mutsvangi ende zano yapinda papi papati yetriple c kana vakarwa anofanira kusiyana nazvo zvakadaro kana vakaita zvavanenge vachiita anofanira kusiyana nazvo akupinda papi kuti matara achati zvakati pano zvichazoti zvakati anofanirwa kusungwa pane mari dzaakadya akanga adzivira kupi kuti kupati kwakadyiwa mari iye mutsvangi ari wezano kutriple c ari kutsvage chii vakomana ngatichenjere vanhu ava vanhu ava vaka pavada kutisecha kuchapazvande papi
mangwanani pastudio 7 apo ndaida kupindura vamutsvangwa ndichiti vamutsvangwa musapedza nguva musapedzera vana vezimbabwe nguva muchitaura zvisina maturo zvemusina umbou hwekuti mari iyi shuwa akaipiwa here nemaamericans emunotaurawo nemabritish emunotaurawo isi patorino umbou hwokuti president former president mugabe vakasiya vataura kuti 15 biliyoni yakangonyangarika saka wai musikambotauri ndizvoizvozvo zvecorruption iyeyo kuti munofanira kutozvisimudzira izvozvo kuti tadi kunzwa kuti former president vakasiya vachitaura kuti 15 biliyoni kungonyangarika ko wai musikazvitauri izvozvo shoshwa kutaura nezve opposition mukuru akadaro kutaura nezvemupfanha wemana akaichamisa hamudidi munoungana politibro yenyu kuungana mazijena murevhu kutaura nezvekuti mari dzakabva kuamerica une umbou nazvo here dzekuamerica dzazvizi tine umbou hwokuti former president vakataura kuti 15 bilioni yakanyangarika ndozvomufanira kuti mutaure korera iri kuuraya vanhu chizvirwere zvaifanadai zvakatokatwa kare zvirwere zvizvi hazvifanira kuti zvipararira nenyika yese zvirwere zvekare zvichauraya vanhu muzimbabwe ini sorongotaura mupolitibro yenyu nezvachamisa ii unopiwe mari kuamerica mune umbounazvo here kuti wakaipiwa muda kunyepa futi musikato 15 bilioni yakasiya yataura president former president mugabe ndiye todo kunzwa corruption matare ngaatonge nayo iyoyo nyaya izvi hazvinei nei vana vezimbabwe zvemunotaura izvi tomunotaura nezvecorruption dzekubiwa kwemari dzevana vezimbabwe
i idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyangwe zvikoro zvakavhurwa kuKenya, vana vakawanda vanonzi havasi kuenda kuchikoro nekuda kwekutadza kubhadhara mari yedzidzo. Pamadandemutande akaita seFacebook munyika iyi, vana vakazara vakatakura mapepa vachikumbira rubatsiro. Vana zvikamu gumi kubva muzana pavana miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 million havasati vatanga chikoro nedambudziko rekushaya mari. Hurumende yeKenya inobatsira vana nemari yedzidzo asi yakawanda inofanira kubhadharwa nevabereki. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vachatora matanho akaomarara kune chikwata chinotsigirwa neIran chinonzi chakauraya mauto eAmerica matatu nendege yemhando yedrone muJordan nemusi wemugovera. Mutauriri mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaJohn Kirby vati America haisi kuda hondo neIran asi vari kutora matanho. Vamwe vebato reRepublican Party mudare reCongress vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaJoe Biden kuti vabhombe Iran. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvedzidzo dzapamusorosoro yePhD vaCalvin Manduna.
Kwakaurayiwa mauto matatu kukakuvara makumi matatu vari kunzi vakaurayiwa nedrone chinova chindege chiduku duku chisina munhu mukati chinooperatwa nemunhu ari paground chakavarova icho kubhesi kwavo iri kuJordan.
Vamanduna, mauto awa akaurawa nani uye pane chikonzero here chakapiwa nevakavauraya?
Kurwisana kweIsrael neHamas ndo chinenge chikonzero chikuru pane kurova kwakaitwa mauto aya nedrone. Asi pane zvimwewo zvikonzero zvandingati zviripo futi kupokana kweAmerica nekuzvipinza kwayaita munyaya idzi. Pagara pane zvichemo zvazviripo nekuva nebhesi remauto riri paborder kunana Jordan nepresence yemauto yeAmerica ari muIraq neSyria. Chinhu chine chichemo chevagari veko kuti mauto aya haafaniri kuva ari munyika mavo kuvhiringa nekusatenda sovereignty yenyika idzi. Saka vagara vane chichemo kwemakore kuti mauto eAmerica anofanira kudzokera kumusha kwavo kunana Iraq kunana Syria. Vanotivo hazvisi pamutemo kuti vave varipo. Saka pane zvikonzero zvakasiyana siyana zvandingati zvakonzera nyaya izvi. Iyo America pachayo iri kupomera mhosva kune veIran. VeIran vakabuda vachiramba kuti hatisisu takonzera kana kuti taita kuti drone attack iitike.
Vamanduna, ivo vaBiden vanoti pamusoro penyaya iyi?
VaBiden vari kuti ivo vachatsiva panguva inotevera vachatsiva nezvombo. Ndo magariro avanoita kutsiva kana paitwa maattacks akadai kune mauto eAmerica. Kazhinji tinoona vachibhomba mainstallations kana kuti vavanenge vakatargeta kuti ndo vanhu vanenge vazviita kumagroups avari kupokana nawo. Saka we are expecting kuona vachibhomba. Asi chikuti hatofanira kuzvibvunza kuti maresponse aya anobatsira here. Hationi achibatsira, hationi achimisa vanhu vanenge vachipokana nemauto eAmerica kana kuti vari kupokana neIsrael vacho from kuti vaendere mberi nezvavari kuita. Kuri kunzi kwaita maattacks anopfuura 158 in the last few months against mauto eAmerica. Saka vaBiden vanga vachinyatsozvifunga vakadzikama vaenda kunoongorora kuti chii chichemo nechikonzero chirukuita kuti vanhu vave vachida kubomba mabhesi America and vagadzirise nyaya dzirikukonzeresa zvichemwa.
Vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro-soro zvePhD vaCalvin Manduna vange vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makwikwi eAfrica Cup of Nations ari kuenderera mberi muIvory Coast. Nhasi nenguva dza7 Mali ichatamba neBurkina Faso pamutambo wekutanga kwozopedzisira Morocco neSouth Africa. Blessings Zulu weStudio 7 abata muongorori wenhau dzemitambo Brian Msekiwa vakatanga nekutaura pamusoro pemutambo pakati peMali neBurkina Faso.
Ya, mutambo uyu uchange uchitutazira kuti tichange tichinakidzwa zvachose and the teams acho somaona rangu ma teams anotamba bhara zvakada kufanana. Saka ndichiona ndinongoona team ichakwanisa kuita utilize ma chances aichawana kuti vagohese ndo ichakwanisa kuenda pa next round kuma quarter finals. Ma teams akangoona anongori ranked the same but chandikufara nechongoti vanhu vari kuqualify vari kuenderera mberi haazi ma teams aya anongonzi oh ma big teams yes ma teams even nemadeka acho vari kuhwina zvinove zvinofadza.
Mutambo mukuru wakatarisirwa nevamwe uri pakati peMorocco neSouth Africa nenguva dza10 manheru ano, muri kuonawo seiwe?
Uyoyo uchange uchinakidza but ndichiona South Africa ndoona kunge hasitonyatsosvika palevel yeMorocco because Morocco remember yakakwanisa kusvika masemifinals e World Cup and it's a team inotarisirwa kunzi ndo ichasimudza mukombe weNations Cup. Saka as I said, you never know the soccer but ndikuona Morocco ichikwanisa kuita pfutsuro over South Africa.
Mumwe mutambo wanezuro wanga uri pakati peCape Verde neMauritania. Cape Verde yakahwina zvakare. Uri kuona sei matambiro ari kuita chikwata ichi?
Even Mauritania yakatamba zvikuru, vese vanhu vakatamba kungoti yakazozviwa through penalty mugadzikwa after keeper we Mauritania anga ari very very reliable mutournament yese adonedza mutambo wecape verde yazokwanifaya to the next round but matimu inyika diki but vari kutamba bhora rinonakidza chose and zvinofadza kuti zvakutooneka kuti even nyika ine population shoma vanokwanisa kada kutoproduce something. Saka zvinopa hope kunewo dzimwe nyika kuti dzikwanise kuitawo saizvozvo mumanext tournament.
Uyo anga ari muongorori wenhau dzemitambo achitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhasi dare rotarisirwa kupa mutongo waro panyaya yavaJob Sikala navaGodfrey Stole. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rosangana kutsvaga chatora chigaro chakasiyiwa navaNelson Chamisa chekutungamira bato iri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.